Leze zauya panguwa iyo vanoona nezvemamiriro ekunze veMeteorological Services vayambira kuti dutu mpengo iri ringangorova Harare pamwe neManicaland, Masvingo, Mashonaland East neCentral pamwe nedzimwe nzvimbo kuMatabeleland South. Asi mumwe mugari wemuHarare vaLove Muyambi vanoti Tropical Storm Freddy haisati yasvika muguta reHarare iri.
Hapana chatakamboona. Takatotarisira kuti tochira kuti kozavharwa, but hapana kana chatakamboona cyclone yacho muno muHarare. Sikazi yangu dzimwe nzvimbo, but muno muHarare hapana chatakaona.
Mumwe mugari wemuHarare vachibva kuWarren Park vaVincent Pushu vanoti Tropical Storm Freddy vari kungoita yekunzwa ichingotaurwa nezvayo.
Tatakaudzwa ne bazi zvemamiriro ekunze kuti muzi wechishanu vana vakarega kuenda kuchikoro tichiyasvika muzi wechishanu. Nhasi tava muzi wemugovera, hatisati taiona kuti inosvika here kana kuti ichadi. Saka takangotarisa, hatichazivi kuti vebazi rezvemamiriro ekunze vari kuziva zvavari kuita here kana kuti havasi kuziva zvavari.
Asi munyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera vanoti vapa vatambi vavo nguva yekuzorora vatarisira mamiriro ekunze. Manager wevatambi veCapes United vaShakespeare rinogwenya vanoti vamisa mutambo wekwadzana masimba neBlack Rhinos nemhaka yeyambiro yavakawana kubva kune vanoona nezvemamiriro ekunze. Mutsigiri weCapes United vaNyaradzi Dlalambi vanoti zvakanaka kuchengetedza upenyu hwevatambi pane kuyeuka dumba wanaiwa.
Necyclone Freddy ndikudai so yadi kutaurwa inini ndofunga kutoti still right zvavaita, because maplayers even chero tichasa nyika yacho kuchengetedza vanhu and kuchengetedza utano and health wise. So inini for this pandemic and this cyclone Freddy kumiswa kwaitwa bhora nemaclubs vaita zvinhu zviri.
Vakawanda vakamirira kutanga kwemitambo yenhabvu yemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.